pari zvino urongwa hwedu hwakamira sekudaiwo. Tinoda kuti titi isusu vaitwe memorial muno muSouth Africa musi wemugovera. Tichizotenda nawo bhodhi ichienda musi weSaturday wacho kana kuti musi weSunday makuseni. Ndo urongwa hwatinawo tichizoita takeover kuZimbabwe, ndo inoita takeover and kwozoita mumwe urongwa kuZimbabwe uchazoro announced after that.
Pane nzvimbo here yekuti vanhu vari kusangana kana kuti zvinhu zvamuri chiri kuronga?
Ezvino pari zvino tiri kufunga kugospel assembly iri muYeovil yekwapastor Buriritirwa, asi pane imwe venue iri kukonsidwa futi yatiri kufunga kuti kana ikaitawo futi tinogona kuita iyoyo, asi pari zvino ndo yatiri kumboita work with.
Saka pari zvino mhuri yavo yese iriko kuSouth Africa ikoko?
Vazhinji vari kuno.
Pane vamwe vari kumba here kuHarare?
Ehe. Kune hanzvadzi, kune ana mabrothers, kune masisters ariko.
Tambotaurawo navacharamba vachitauraiwo kuti hurumende inenge iri kuti yakasununguka kuti inge ichibatsirana nemi. Iri kubatsira here hurumende nemapepa nezvimwe zvese zvakadaro daro?
Hongu, pane zvavari kuitawo zvavari kubatsira, mapepa nezvimwe zvavari kubatsirawo kuti zvifambe.